Hey, yo, Young D, you got that? No, Ndiwana, Naga Mira Banzimoye, Yo, Naga Nimire, Naga Nirimo Muchimana, Yo, No, Ndiwana, Naga Mira Banzimoye, Yo, Naga Nimire, Naga Nirimo Muchimana, Ruarang, Urizi. Nekuti ndiwe mwenje wangu mungimare shisha Shlovi yangu uri upenyu Nekuti ndiwe mvura yangu inoyerera zvisina shungu zvakaipa zvose zvoyereswa Napa unofira apa kukanganwa inyaya yerudo Garata yambuka shanduko Tichakumbira kudenga mbereko Kandipa vana unenge wandipa umambo Bimbira, bimbira Ruarangu, urichietha Nekuti ndiwe mwenje wangu mungimare shisha Shovi yangu, uri upenyu Nekuti ndiwe mvura yangu inoe Mauro, aunde, nija imba garwiyo Nemoyo wagajena semwezo chirimo No ndiwana, naga mira banzimbo iye Yewo, ndenge nimire, naga nirimo muchimana Yewo, no ndiwana, naga mira banzimbo iye Yewo, ndenge nimire, naga nirimo muchimana Inyaya yerudoma